Itosho ndocho kwadi mangwana tukutar kauti chichao parita pa niwarure edu wanige waini zirure shpamu jinesh dauti waende pa bypass machine kana blood machine. Urengwa tuwe tichihita tiri chukwata sikakukure chinobata mza ma doctors nema nurses nema pechize nika nishamisa mshina wacho open heart surgery.
Saka vana chiremba ava nevakoti ndeve munyika chete here kana kuti mune vamwe wekunze vamurikushanda navo?
Vatima veiko zvinoizvi ndevenyika vese vatirikushanda timu yese yemuzimbabwe.
Kuvhiya vanhu mwoyo kwakapedzisira kuitwa riini munyika uye nechikonzero chei?
Takagumisidza muna October 2018. Tingati zvakanyanya kunetsa zvaive maringe nenhau yekushayiwa zvekushandisa nenhau yekuti foreign currency yanga ichinetsa kuti tikwanise kuallocatewa inofambirana neopen heart surgery. Kana tichitarisa maoperation aya tinoita, tingati zvinhu zvizhinji zvowanikwa zvatinoshandisa zvine zvichibva kunze kwenyika, saka zvine zvichida mari yekunze kwenyika ndoyanga isinaa kutinetsa.
Vane chirwere ichi vanenge vachida kuoparetwa vanoita sei? Muri kutarisa mazera api chaizvo apa?
Tine tichitarira mazera ose. Zvatine tichiita ndichikurumidzira ndezvekuti avo vanenge vachinzwa nezvirwere zvemwoyo vanofanira kunyatsonzwisisa kuna ana chiremba wavo kuti zvakamira sei, nekuti zvirwere zvacho zvinosiyana. Zvinogona kuita chirwere chemwoyo chisingade kuoparetwa, toi tichinyakurudzira avo vanenge vachiratidza kuti vanoda maoperation pamwoyo. Ndovatoi tichikurudzira kuti kana zvikwanisa vataure nemachiremba avo ari sei kuti vauye parinyatwa vouya vovhenekwa. Kana vavhenekwa tikagutikana kuti vanenge vavekakodzera kuti tiite operation tovaita saizvozvo.
Tichitarisawo icho chirwere chemwoyo, kazhinji chii chinopa kuti munhu azotange kurwara nechirwere ichi?
Tingati kupa zvirwere zvemwoyo, tingati tinonga zvikatsandura paviri. Pane zvimwe zvekuti mwana anozvarwa anotori nechirwere ichocho, anotongobva mudumbu mamai aine chirwere ichocho. Kwozoitawo zvimwe zvirwere zvatinoti acquired, izvo zvaunozokwanisa kubatsira nekukura kwauita nelifestyle yaunenge uchigara. Saka tingati tikatarira semuZimbabwe, because tiri third world country, tine tichiita aya madiseases ekushayiwa yatinonya yakuwana muno inonzi rheumatic heart disease, yekuti mwana anogona kubatwa nechirwere chepahuro then hachinyatsokurapiwa zvakanaka, then chinozotanga kuafekta mwoyo. But chinoita tichiwedzera zvokuti zvinozowanza kubatwa munhu ati kurei kuda kuma teenage kana kuma 20 years zvichienda mberi.